Mapisarema chitsauko chezana negumi neina. Israeri akati abuda muIjipiti, imba yaJakobho ichibva kurudzi runo mutauro wokumwe, Judha akava imba tsvene yaMwari, Israeri ushe hwake, gungwa rakazviona rikatiza. Jorodhani rwakadzokera shure, makomo akakwakuka samakondobwe, zvikomo samakwayana. Haiwa gungwa, wakatizeiko, iwe Jorodhani zvawakadzokera shure, imi makomo zvamakakwakuka samakondobwe, nemi zvikomo samakwayana? Dedera iwe nyika pamberi paShe, pamberi paMwari waJakobho, akashandura dombo rikava dziva, dombo rakaoma rikava matsime emvura.